sa nezuro nasizwa redu rechipiri vanachiremba vanavenda kubasa saka ndo zviriko ipe country wide thing kuma district kwese nekuma central hospital
asi pane zvamambonzwa here kubva kuhurumende
kwete havasati vatidaidza kuti tiite hurukuro dzakaita seizvozvo
saka vasara vari muzvipatara ndevapi vana chiremba vakuru vakuru here kana kuti vatingati ai maconsultants ndiani chaizvo ari kushanda
vasara muzvipatara ndo machiremba vakuru vakuru maconsultants nemamwe mamiddle class doctors vari kudzidzira kuita maspecialist
asi kave health services board vari kuti vari kushamisika kuti sei maramwa kuenda kubasa ivo vachiti makatambira mari yamanga mapiwa nehurumende
handioni kuti SSD inofanira kuti ishamisike kuti taramwa sei nekuti kunyange nemuhurukuro dzedu dzakaita bipartite negotiation panel takazviramba pachena kuti mari iyoyo haikwani kuti tirambe tichiuya kubasa
asi izvo hazvisi here varwere vari munjodzi chiremba tichiona kuti zvinhu zvacho zvagara zvisina kumira zvakanaka muzvipatara izvi
zvechokwadi zvinotosiya varwere vedu munjodzi yakaomarara kuti machiremba asiye basi asi semataura andiri kuita ndeyekuti vana chiremba havasi pastrike asi vana chiremba havasisina nzira dzekuti vagone kuramba vachiuya kubasa
hurumende iri kuti irida kudzika mutemo wekuti vana chiremba vasabvumidzwe kuratidzira munoona sei
tinoona kuti izvozvozvo zvinofanira kuti zviteverwe nean essential salary zvichireva kuti kana vafunga kudaro hatingarambi ndo mapolice makers asi essential salary and or proper remuneration should be a prerequisite to that bill which they are proposing pasina kudaro this is a modern day slavery
tanga timbonzwa kuti manga muchityisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori zviri kufamba sei panyaya
havasi kutityisidzira isusu chete asi vari kutityisidzira varwere vedu vese vari kutityisidzira vana chiremba vese and tinoona sekuti zvinhu zvisina kunaka
saka mari iri kudiwa naana chiremba imari chaizvo
mari yati kuda isusu inofanira kuti ienzane neinonzi pachirungu the prevailing interbank rate which is currently at 10, 11, 12 saka mari yedu tikuti imakulana by 10, 11 or 12